Nunca
Faca da unha Faca da
unha
Don't him sasiani now.
Kana muchibamba pamba imakata kura chipepa cheukoshwa. Kuita ugamba wepamas na upekai wawangu inindoshka.
Kana muchibamba pamba imakata kura chipepa cheukoshwa. Chipepa cheukoshwa. Kasa feka unofa.
Tumeza chojir kuitika achin risisik. Farkutoti vanoda yeke yeke vachito. Simbi sano time risisik. Hombe hombe nensi diki diki Beduwe kuhondo kuno trend kwenye jombo Shese, plastic, pepa kana jombo Anzi adindifiti kondom, kondom, kondom Asi adipuri pondo, 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 pondo Manduwe kana mchida kubuda bobo Msakeche wangu uno kwenye kunge jobu Shita adindifiti kondom, kondom, kondom Apa adipuri pondo, pondo, pondo Kana mchifamba, famba ima katakura Chipepa che ukoshwa Kuita ugamba, wepamos na upeka Iwa wangu inindochka
Kana mchifamba Chipepa chokoshwa Mkasa feka unofa Tora one by one Tora two by two hey, hey. Tora three by three Wange vano famba wane four by four Vari kungo famba wakaro wabuwe Kungo shika ipapa kupisa anduwe Vakuta kupinda Vasina kufeka unofa Kanga veke kuchaina kana kupesha Kachifa india kachifa kulibia Ukakatari sisa ipapo Waru wane msombo tia Kara waka feka machombo Kara waka takura machombo Mano tiuraya Ende mietu ya boba no uya bari
Kana mchifamba famba ima katakura Chipepa che ukoshwa Kuita ugamba wepamos na upeka Iwa wangu inindochka
Kana mchifamba